A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 5th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about how the diaspora can stay engaged with the people at home through contribution to development projects, politics, or social activities.
Zimbabweans in the diaspora contribute an average of more than $1 billion every year in remittances that have propped up the ailing economy over the years.
In a bid to take part in the future of the country, some diasporans have formed political parties in the countries where they now live. Some have gone back home after several years in the diaspora to try and seek office through elections with varying degrees of success.
Some have tried to start businesses back home, but success has been varying too because of various reasons associated with the depressed economy back home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on the issue that we are talking about, the diaspora and engagement back home. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you right back.
Hongu nasi zuarenyu chuzaro shi Zimbabwe shirukunze kwenyika diaspora forum ndedu tose ininemi. Nemi mose murugumusha, chirongwa ndechedu, ngatipindei, Studio 7. Mune mchinzwa, zvatino kurukura, tichirwana masoro, tirimunyika dzakasiyana siyana. Nasi tirikutarisa nyaya, yekurudzirwa, kurikirwa vana veZimbabwe. Kutaiwa dzokai kumusha, munge muchibatsira, mungava mune zvematongerwo enyika, mungava mune zvemabhizimusi, dzingava nyaya dzebudiriro kumatunhu kwamunobva, simudzirai nyika. Pane vatataura navo vapa muenzaniso wenyika dzakaita seNigeria neGhana. Zine zvisvara zvenyika idzodzo zviri kunze kwenyika zvakawanda, asi vazhinji wavo vanodzokera kumisha vachiita mabasa ebudiriro. Mumwe muenzaniso tine vatinozivawo vekunyika yakaita seKenya, vakawanda vacho vanodzokerawo kumusha vachinopinda mune zvematongerwo enyika vachiita nhengo dzematare eparamende nezvimwe zvakadaro. Ndo zviri kuitwa nevana veZimbabwe, sekutaurwa kwazvaitwa nemumwe wangu Chris Gande kuti vari kuumbawo mapato ezvematongerwo enyika vachidzokera kumusha, vamwe vachienda kunotungamira makambani ebasa mumusha, makambani mazhinji ane zvokuitawo nevana veZimbabwe vanenge vari muno, zvavanenge vadzidza vachinopakura kumusha. Vamwe ndo vari kuumba zvikwata zvebudiriro, mungava mumatunhu avanobva, tinonzwa vachitumira mabhuku kana kuvaka madura angava malibrary nezvimwe zvakadaro. Ndo nyaya dzatoda kukurukura. Hanzi mungaramba sei muchidyidzana panodiwa kudyidzana apa? Engagement, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwabahlala phandle kwelizwe abahlala emazweni aphetheya lakhona pho kumakhelwane kobo South Africa, Botswana. Sikhangela ke ukubana kanti kuyini kahle kahle abangakwenza ukuphathisa ilizwe kumbe ukuthi labo babe lo lamabhizimusi kumbe baphathise ngakunye okunjalo. Sikuhlelo ke lwethu olwe diaspora forum. Singakayi khatshana ke lamhlanje ke sike sayenza ingxoxo lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu. Jonga, she told us a little bit about what engagement from the diaspora to Zimbabwe is all about. Let's take a look.
Okay, I think relationships when it comes to people doing business from here with people back home, biggest issue is trust. Because in order to pick that particular person to handle your matters, especially financial, you have to be able to trust this person. So when you pick that one person who's over there handling your business, you have to think that, okay, they're helping me, I'm helping them in a way. So you have to provide some, whether it's direct or indirect financial compensation, because instead of having this person, you would have to get perhaps an agent to handle all your work. I know at times people, you know, kind of get greedy or get distracted and divert people's monies from what they're supposed to be doing. For example, if I'm building a house and I'm supposed to send the money to somebody, so, you know, buy building materials, I have to be sure that that money is being spent on that. Occasionally you get situations where people say, well, this wasn't available and at that time a financial need came up for myself, so I used the money. But to think, if you use the money, where is it going to come from? So now you have to give or send more money to get what you needed done initially.
Oh, that there was Miss Musawenkosi Ndlovu. She's based here, Jonga, in the DMV area. That is Washington and, you know, Virginia, Maryland.
Virginia,
yeah.
And also West Virginia.
Yes, somewhere there. Yes, so, yes. You know, you heard what she's talking about. You know, some people, you know, they send money and they send back pictures that, oh, this is what your project looks like.
But yeah. Yeah, this is what I want to say. Chris, vanenge vachiti kumusha ndinogona kunge ndisina munhu anonyatsoimbika kuti anga ndifambisira mabhizimusi angu kana zvirongwa zvandiendii nazvo zvinoita kuti vamwe vazodzokera kumashure asi tanzwa muzvare Musa vachitaura kuti aiwa munogona kushandisa kana hangadzi maagents vamwe kunotove nevamwe vanongori mubhizinesi iro rekubatsira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuvafambisira zvirongwa zvavo tanzwa kuti tina vadhewa mavhinga vanoye munyarikano wedu muchirongwa vamavhinga makadi.
Hello, vakande mitvakadi.
Aiwa ndiri mupenyu, regai tingoe uchidza vazhinji kuti vamavhinga ndiani igweta tinorwira kodzero dzevanhu uye vachishandawo nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Munhu anogara achitaura achimirirawo zvisoro zveZimbabwe mune nyaya dzakawanda. Nhasi vamavhinga nyaya tiri kutaura ndiyo yekuti vanhu vangaita sei mukudyidzana nevari kumusha yatingati engagement. Hameno zvamungataurira vana veZimbabwe.
Ndinotenda zvikuru nemukana uyu. Pandingada kutangira ndepekudai kuti dambudziko rekutanga ratinosangana naro nderekuti vana vakawanda veZimbabwe vari kunze kwenyika vakafararira pasi rose. Chakanyanya kuvasunda harusi rugare asi kuti kwaiva kutiza nhamo nengwava here yemuZimbabwe. Nhamo iyi yanga isiri yekuti yabva kunanyadenga, yanga iri nhamo yaigona kunongedzwa pakuti matongerwo enyika anga asina kururama. Saka ndoo dambudziko guru rekutanga rekuti vazhinji vari kunze vanenge vaine kugunun'una nekutsutsumwa nekurwadziwa kuti zvino tingadyidzana sei nehurumende yakakonewa kutonga negwara rakanaka. Ndochekutanga. Zvakarewo hurumende yeZimbabwe nevatungamiri vazhinji vane maonero iwayo ekuti vanenge vachiona sekuti munhu wese akabuda muZimbabwe akaenda kuBritain kana kuAustralia kana kuNew Zealand kana kuAmerica kana kuSouth Africa kana kuBotswana, munhu iyeye anenge achionekwa sekuti kuda akatengesa, kuda akatiza nyika, kuda anosupporta mapato anopikisa. Saka ukama hwacho hauna kunyatsonaka, hunenge huri ukama hune makakatanwa mukati. Asi zviripo zvakawanda zvinogona kuitwa kuti pave nekakudyidzana kakanaka pakati pevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari mukati menyika. Asi zvese izvi zvinoda kuti pavewo nekuzvipira divi rehurumende kuZimbabwe nedivio revana veZimbabwe. Zvakarewo ngatirangarirei kuti nyaya yehuori yakatekeshera mukati meZimbabwe. Saka kana tichitaura nyaya dzemari zvichiita kuti vanhu vakati gatidei mudeme mudeme tiri kunze tibatsire zvichida kuvakachipatara chiri kunzvimbo iri mukati meZimbabwe, vamwe vanenge vofunga kuti mari dzavo dzinosvika zvakanaka here, hadzizodiwi here, hadzizodyiwi nenzira yatakutsarukana here. Saka zvese izvi zvinoda kuti zviongororwe kuti ndiani akavimbika anenge achinzi mukati meZimbabwe anoti kana mukatumira zvamunotumira kubva kunze muchida kuyambura mukati menyika zvichafambiswa nenzira yakatsarukana. Zvese izvi zvinoda kuti zvivhenekwe, zvionekwe vanhu vasati vatanga kuti vachimanyidzana kuti toita sei kuti batsire nyika.
Ida mahombe iroro vamavhinga zvikuru panyaya yekudyidzana kwehurumende nevamwe vanenge vari kunze kwenyika, nekuti ndoimwe nyaya inoitika. Mumwe anogona kuti ine hangu handiwirirane nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, saka handigona kuti ndinge ndichisimudza hurumende kana kusimudza vanhu. Asi tichanzwawo kune vamwe vadare kuti vanotiwo panyaya iyoyo, nokuti chiri kuitwa apa kusimudza nyika kwete kusimudzira munhu. Ramba yanyu muri parunare vamavhinga. Gande, tanzwa kuti tina vaDennis Jurunga vachingamidza.
Nomuzana Churu.
Yebo.
Ye, sakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, mnumzana, wena inhlanganiso yakho iphathisa izizalwane zeZimbabwe eziwamanyamazwe. Ungasitshela njengamafitshane ukuthi kuyini kahle kahle okubonayo ikakhulu ngesikhathi lesi? Siyazi ukuthi nxa isikhathi sokhetho sesisondele, kungani abantu babengela qiniso lokuthi kanti umumo uzabunjani kusasa. Ungasitshela nje wena ukuthi kuyini okubonayo khona ngapho ikakhulu phathisa khona abantu.
Kathesi isikhathi sokuthi wonke umuntu uyabe engasathembi uhulumende ngenxa yembali yakhe. Siyawazi sonke ukuthi mase siya kuma-elections uhulumende uyenzani. So siyabona even ngokuthumela imali, abantu abasathumela imali, sebekhethe ukuthi kungcono sithumele impahla kulokuthi sithumele imali. So yiso isimo esikuso okwamanje.
Kunzima jonga.
Mr. Mavhinga, maybe you can also explain what you said. I don't want to misstep when I try to translate what you just said. Maybe you can just give us another explanation in English. Hello, Mavhinga. Vamavhinga vanenge vatsvedza parunare. Vamavhinga, hello, Vamavhinga.
Yes, can you hear me? Hello.
Takukunzwai. Ndandichiti handidi kuti ndirondedzere zvamataura nerurimi rwechikiwa. Ndinogona kuzotsika nematama emashoko amataura. Inyatso dzokurai nechirungu.
Okay, yes, thank you. I was saying that look, Zimbabwe has a developing and growing diaspora. But for most Zimbabweans who are out of Zimbabwe at the moment across the globe, many of them are there not by choice, but by adverse circumstances inside Zimbabwe that have driven them out to seek refuge or to seek better opportunities or a better living environment elsewhere. So because of that, you would find that many of them are disgruntled about the governance inside Zimbabwe and are complaining, and therefore the relationship with the government and the authorities in Zimbabwe is strained. And by the same virtue, the Zimbabwean authorities view those in this diaspora with suspicion as if they fled from the country and are not patriotic or are not supportive of government policies. And therefore, there is that challenge. Also, if you're looking at those that want to support development, to support Zimbabwe, there is also that idea that there is rampant corruption in Zimbabwe. And therefore, suppose you come together as Zimbabweans in the diaspora in New Zealand or in the UK or in the US to want to send money for something like maybe health facilities or a hospital in Zimbabwe. You are not sure that the money would reach intended beneficiaries. So there is that suspicion and mistrust. So if we are to build proper engagement structures, there is need to build trust on both sides so that people can be sure that their assistance and support to development will not be misused. So we would need to have people of integrity who are accountable inside Zimbabwe who can be relied upon when people are reaching out to the authorities so that there is no suspicion, there is no mistrust.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line. Chris, we have a caller.
Yes, jonga silo Oscar Ndlovu ose Zimbabwe. Kunjani baba Ndlovu?
Kukhona njani la?
Ye, ungapi kweZimbabwe?
Esilobela.
Esilobela. Hayi, kulungile. Ungasiphathisa ke kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ya, into khona phela eZimbabwe into eza imali le ethula from ngaphandle kwelizwe ingasebenzi kuhle, ukuthi kuwedula lo i-cash crisis. owune abantu bona bathumela imali labo ebevele ezidolekile so kokufuna kumenza ukuthi naye athathe imali yakalapho agcine eyikhwebu leyisebenzise kuyo ngoba ngapha vele ukuswelakala kwemali lokuya ngakudlamisa. Hello.
Ye manje ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kungabi le ndubo ezinjalo ngoba mina ngikhona apha ngingathi uNdlovu wothi ngikuthumele okuyimbijani lapha sike sibambisane ungakhele okulidumba okuncane lapha ngabe ngikuthemba phe
uyawungithemba kodwa ngangilambile ngathi ngayo kanti lami zakhwebula kwasalambe kethi ngithinta uza kuzanika ukuthi lami ngidle lazange ngisakha ngoba ngivele ngiyabe ngivele ngidale ngingelalutho yalo ngabe uhulumende uyayenza kuqala kwakwaba nabohomeliki whatever indlela imali ezingena ngayo elizweni ezingabe zinceda wonke umuntu I think kwalo ngani kuyakhathisa khona lapho.
Akusekho kathesi khono.
Hello.
Ye akusekho kathi homeliki
angikwazi ukuthi iyahamba njani owakathesi unyinxa imali kuthinga vela outside country kathesi umali obani banomkhulu lawa imali siyazophindenile but uthi uyithole iy'cash ufuna kusiba nzima futhi uyathole iy'thichela uyithichela umsweni ezinamarandi ala abanye okukhulu bayahamba into samarandi akhathi zefundo south africa ayisweni mali ngokalanti bazotenzaabantu wona imali yaka lawo suyidliwe kathi imali kawo kayitholi ngonxa yendaba ye-cash crisis yona leyo khona enje.
Hhayi kwezwakala hhayi sibongile kakhulu. Okay. Chonga Ndlovu is raising a very valid point here. He's saying, you know, sometimes it's not only about trust. Because you send me money to do something, but I'm hungry. What do I do? It's sad.
Really. Yeah, I know. It's a sad situation. It's a sad situation.
Hongu ida machai chairo zvino tine sei tese pane nzara hapana kururama hakuna chinofamba kana paine nzara uye kuvindika kunobva kwatonyanya kunoitwawo zvekare uye ndichiwedzera pane zvandambotaura nerurimi rwechindevere hurumende inotora vanhu vediaspora sevavengi kana takatasana zvematenderwo enyika kana tazotaura zvitatura zveupfumi hwenyika tinoona vanhu vediaspora vanobva vatorwa kunge shamwari dzepedyo chaizvo tichitarisa gore ra2015 hurumende yaburitsa iyo kuti zvinhu zvakatengwa kunze kwenyika zvakakwanisa kuita izvo $4 billion zvichireva kuti pa$4 billion iyoyo vanhu vari diaspora vane chidimbu chavo chavakaita chinotopfuura zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvichireva kuti vanhu vediaspora vakakosha zvikurusa uye unozowana kuvo kuti hurumende ine hundururani uye ine makaro nekuti iyo kana ichinge yaita 40% pa4 billion ipapo inowanikwa iine 1 billion yavasina kusenzera kana kudii asi still unowana vachizoisa mutemo wakaita sesi64 kureva kuti ivo vanenge vaakuda 4 billion iyoyo yese saka zvimwe zvezvinhu zvinozoita kuti vanhu vari kudiaspora vange vachisavimbe nehurumende uye nemainstitutions ehurumende ese vanenge vasavimbe nawo zvekuti kutumira mari kune kwaakunetsa uye kunoinvesta kuzimbabwe kune kwaakunetsa uye kutyisa chaizvo nekuti unenge uchingotyawo kuti iyoyo inoyo nyaya inogona kuita kuti umuke mari yako isiriyo kuchisanganisawo nyaya yemabond noti iyoyo yakadai kuintrodyuswa nehurumende inyaya iri kuvhundutsa inyaya yekuti tine vanhu vese vari kudiaspora vanhu vachingoti zvichida ndikatumira mari yangu inogona kungozowanikwa yato mabond noti uye mabond noti achona kugona kunge kutongonzi haachasenze saka hazvizivikanwa zvinhu zvekuzimbabwe kuti musi wechinganiwa zvinofuma zvangonzi mangwana mabond noti haachasenza apa iwo mari yako iri munzira haisati yatambirwa nevafanwa kuitambira saka zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa zvichiita kuti vanhu vari kunze kwenyika vawanike vasinganyanya kutamba nhuka pakunge vachidyidzana nehurumende kunyanya tatasana nesarudzo kudai
maita basa vajuru tichakupai mukana wekunge muchidonongora zvakare nechirungu regai timbozwa kuna gandi
Yes, Junga, all the way from Pennsylvania, we are now joined by Dr. Chipo Dendere. Dr. Dendere, welcome to Studio 7 Live Talk.
Hi, Chris. How are you?
Fine. How is Pennsylvania today?
It's nice. It's lovely.
Nice and warm.
Good. Nice and warm. But there's nothing like the Zimbabwean weather.
Yeah, we wish we could bring it here for a couple of years.
Or better yet, we wish everyone could just go home, right?
Yeah. Now, can you give us your thoughts on the topic that we have today? Tonight, we are talking about diaspora engagement with the folks back home.
You know, I was just listening, and I think people have already raised some really good points. I was also at a conference at Harvard this week on African development. And this idea of the gap between the diaspora and development at home kept coming up. In the Zimbabwean case, I think our diaspora is very young, and our diaspora is very burdened, right? So on one hand, I think I was talking to Mr. Jonga earlier, and I was saying, on one hand, we need to think about all the economic opportunities that Zimbabwe has to offer. But the truth is that, you know, the more I think about it and I look at my own research and I look at the people that are around me, and I realize that most of our diaspora is focused on making sure that their family has food to eat, right? Making sure that they've paid rent, they've paid school fees, they've done this. And I think there's a gentleman who just said, on the other hand, when someone receives money in Zim and they say, you know, this is $500 for our chicken project, and that person is also thinking, okay, my kid is sick, I need to buy bread. So there's a lot of burden on the part of the diaspora. But for me, I think it doesn't mean that we don't invest. I think it means we have to think differently about how we're investing at home. Mm-hmm. We have to think about looking for partnerships, right? So if you're a Zimbabwean in the U.S., mm-hmm. instead of trying to use your own money to invest back home, start a project, but look for other investors who share an interest in what you're doing. So I was on a flight from Portland to Zimbabwe a few years ago, and I was sitting next to a gentleman from Idaho, and he asked where I was from, and I said, oh, I'm from Zimbabwe, but, you know, I was a bit apprehensive because I didn't want to start talking about politics. And he said, oh, my God, I've been looking for a Zimbabwean. You guys have the best beans in the world. I said, beans? I said, I went to boarding school. We used to eat beans. I hate beans. I don't even want to think about beans. He said, no, you're not listening to me. You guys have the best beans, and beans is the most consumed food in the world. So whether we're thinking green beans, we're thinking the boarding school type beans, and he said to me that they've been looking for a partnership, someone who can farm in Zim, and then they can take care of the export-import part of the project, right? So that's one person. And another year, I was in Sweden talking to some Swedish woman, and we're talking about cheese. And she said the most expensive cheese in Sweden is goat cheese. And I thought, goat cheese? Like, in the mobile, we've got goats, but we don't really drink goat's milk. Mm. And the entire room was shocked. They said, you don't drink goat's milk? Like, that's the best milk. It's the healthiest milk. I just thought to myself, we don't drink goat's milk. But So for a number of years now, I've been thinking that as Zimbabweans, we need to stop thinking about being the sole investor, right? Mm. We don't have to be the sole investors. We have a lot to offer the world. Zimbabwe has so much to offer the world that if we think strategically. Mm. But then I know you bring up corruption and you bring up the challenges of doing business in Zimbabwe. And so that's why I think for me it's also important not to speak as an academic, but to speak as an entrepreneur and tell people that, yes, Zimbabwe has problems, right? But so does every other country. And if more of us are doing business, I think the really hard thing for people like me who are entrepreneurs in Zim is that we're usually one voice. So I can't fight a corrupt system by myself, but if there were 20 or 30 of us who are doing business at home and we were collectively pushing against particular policies together, using our money, using our voices, using our interest in bringing investors and saying, look, we can't do business if you've got 30 billion roadblocks. We can't bring tourists to Victoria Falls. But if you're saying that as an individual, no one will listen to you because you're just one voice.
No, thank you so much, Dr. Dendere. Can you just hold on? We'll be right back to you. We have a caller. Slow big boy, Dube. Unjani, Dube.
Ngiyaphila kunjani, Chris?
Yes, siyaphila baba Dube. Kunjani South Africa?
Hayi baba mani, lapha mani bahlale behlokozana bodwa abantu ngento ezifana nazenezo mntakamama ezokuthi kukhona abantu abangafuna ukulalela baye. Isongi sizwile khehla.
Yeah, akusiphathise sizwe.
Imali sinayo mfowethu, sinabantu esingaphandle kwelizwe. Sinawo nje imali, uzayitshala njani imali ukuthi ibone ilahlele emgodini? Behlale bekhuluma everyday, bekhuzwa umalumami ochuma befotele into engekho. Imali ungayifaka eZimbabwe ihambe ze-straight, zawela imali zabapoti nabobaba, akuvuki lutho. Uyofaka amabhoni nonsabo. Khona manje bakutshintsha icabinet la eMzansi, sebekhala already, silalele. Hey, sasakubaize so, hey, njani njani. Yemkele ukuthi awunalutho, vuma ukuthi ulutho kawunalo. Uyangizwisisa vele imali zikhambisana nomalayitha mpotho. Ingcono imali mayifika ngigqibele emlindini leke ngikhipha kancane kanje kabantu abami, kodwa awuvesti lutho ezweni. Siyafisa ubaba lo kakayezama ukuthi naye nabantu bakhe beke babone ukuthi ilizwe balibulele bafuni. Imali zigcwele noma angabi London, sile mali mpotho sayisebenzi imali kanzima futhi, kodwa siyabeka. Masikola 3 bobo, sibeka 2 bobo, sidlishelele. Kodwa abantu bakona kabafuna ukuvuma ukuthi hayi. Alright, bathembele kithi, fanele sivusizwele, siyakuvuma lokho. Kodwa bantsaye lapho ama-corruption abhokile. Into esiyikhangeleyo leyo. Kambe shiwo ngaloku siye endaweni ubona khona ukuthi uma ngivike khona vele ngibuya ngingaphethe lutho. Uzabe uthi wenzani. Yabona? Into engiyicela kumzala, umzala akavume kodwa ukuthi ikhehla lethu hhayi asiyali, ngisabuyela futhi amagameni engihlala ngiwakhuluma everyday. Akashintshe-ke right cabinet yakhe ngoba into esebenza eZimbabwe i-corruption kuphela. Siyasengwa namanje, uma ungaya emakhaya kuthiwa kukholiswa abantu ukudla, kuyakhethwa mangalakhadezano. Kulo muntu okhuluma wathi unkomo wafundisa abantu ukuthi limani, iqiniso lelo. Umdala walala echiya igama elilodwa wathi ngizalibusa leli lizwe noma ngingasekho, ngampela uzalibusa umqabuko, kodwa asikhethi mhlobo wamuntu. Lubaba nje yonke into vele manje njenje into ziyongena mgwinyane, ziyangena izinto, sichabisa amabhoda, siquma ucingo, asikandaba ngoba siyakwazi sifane labantu abasekhaya. Yena kalandaba kalapulazi, khona manje uma ungaya kwesami isigodi engengisichaze sesikweleke iy'nkomo, asinadamu asinani kweminyaka, hambe lifakele izikotsho kwakuvalwa ukuthi kulale ebusuku ungenani, sinatha kodwa. Sesikweleke iy'nkomo ongananankomo zimbuzi ukuthi ukwazi ukuyogejelwa lo damu, sikwazi ukuthi siyafuna ukufuya. Uma uzitalela ezo nkomo siyanazo ukuthi uyothengisali sikwazi kuqunywa lezo nkomo, ukhitha amathumbu khanda, suchajele into ingeyakho. Kudliwa ngenkani eZimbabwe. So thina sifuna ukuthi ilizwe lethu libuyele. Mina ngiyiyouth mkhulu yibe ngaleli Zimbabwe. Umuntu obemncane lesikhathi kuleli Zimbabwe silolo Smith ngizitshela ukuthi namfake ukuba ngiyahola ngihleli phansi phezu kwe-54 years enginayo, kodwa senjike umfana omncane ngoba ngibona ukuthi anginaplan. Siyazama e-South Africa ngekathi ngikhubalaathi ngithi kulo mjida ukuthi anguhobe osebenza ebhoda. Umjidalwane uneproblemu, izinto zabantu ziyathathwa, into abanganayo uthatha lezo zinto zabantu esiziphanda zethu ayodonetha ngazo ethenga amayuta ukuthi amvoteli bezitshela ukuthi ngezikababa uMgabe. Uyangizwisisa? So nje yena akabe straight khona manje kuthiwa mani noma ungakwe-ATM eZimbabwe akunasenti kufaka bhondi nothi iyosebenzani, ngoba yena kubowathi evele bonta imali kaselayo kwazwana amazwe afana nabobotswana abo-South Africa angathathi idola labantu esikabafuni alisebenzi idola.
Sibongile kakhulu baba Dube. Hayi, siyayizwa imbono yakho, ikuthi isikhathi sesingavumiyo, sifuna ukupha ithuba abanye labo bakhulume. Sibongile kakhulu.
Yebo, ngiyabonga baba mani. Please bani, khona bobaba ngigcwalise kodwa kwesikhathi esincane. thina kuinvest imali imali igcwele hayi imali iyachitheka uyakwazi naye futhi lo baba limtshele manje ubaba man please
hayi sethemba bayezwa bazamtshela sibongile kakhulu
kodwa batsheli litshe sanqonda kuzwa lokhu sokufigule kuthiwa kukolebela i-wheelchair akuvele ukuhlale phansi iyabonga
hayi sibongile ba Jonga Dube has got some number of points. He is, you know, he is saying that people in the diaspora have money, but it's useless to try and invest back home because the banks, you know, there's no money in the banks. You send your money there, you end up, you know, not accessing it. And then he mentions the cabinet. He says, how come the country is in that state, but you haven't seen any cabinet reshuffle? Mm-hmm. And he also mentions about things at the border. He says some people, they have their goods confiscated, and then they are sent to, you know, to canvas for support for the ruling party, you know, using the goods that have been confiscated.
Mm-hmm. Maybe Mr. Mavinga can chip in there. Mr. Mavinga, may you respond to that or Ed?
So, sir, come again, please.
Hello, Mr. Dewamavinga, I was saying, may you add or subtract from what Mr. Dube, our recent caller, has just mentioned, and also what Dr. Dendere said.
Yeah, I think very valid point. But again, the bottom line is that if you are going to be an honest investor who is going to talk about investment in Zimbabwe, you cannot really honestly say that there is a conducive environment because of the uncertainties in terms of policies, because of the levels of corruption. What kind of business can you undertake where you are not saddled with corruption? So the reality is that Zimbabwe is not yet open for business, if we are to be honest. Because we would run the risk of marketing a country by false pretenses, because the environment is so unpredictable and the government has no interest in creating a conducive environment for development, because all they care about, to be honest, is really how to line their pockets. So until we have a new administration that is committed to development, it is really unfortunate that we cannot really talk of development at this point or investment. So that is the predicament that Zimbabweans in the diaspora find themselves in. And of course, if you are not on the ground, you will not understand the daily challenges that Zimbabweans go through in terms of access to cash. There is a cash crisis in Zimbabwe, which you cannot understand when you are in Washington, D.C. or in Pennsylvania or elsewhere. Because for people there, transactions are easy. You take it for granted that if you go to the bank, you will get your money. But in Zimbabwe, you have to apply for your own money. And many times that application is turned down. You are unable to access your own cash. You are restricted to $50. Today, my young brother, Ngosilati Moyo in Kwekwe, was telling me that he had gone to the bank to get some money, and he was given a bag of coins. And he was saying, my brother, how can I do any transaction in this country with a bag of coins? So these are the realities, yes, that we confront and face in Zimbabwe, which serious investors cannot fathom and cannot deal with. So, yeah, we are in a rut. We need Zimbabwe first to be open for business from the point of view of a political leadership that is committed to development.
That Jonga there would have elicited a comment, a response from Dr. Dendere, but unfortunately we'll have to give one of our listeners a chance, and then we'll come back.
Okay, we have a caller. Tina Mkoma Didmas, Samanyanga, Varuku, Botswana. Maskura say Mkoma Didmas.
Taskira say Mkoma Jonga.
Aiwa, taskira, tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa, tipeiwo zvamunoda kupa kuti vamwe vanzwe.
Ah, okay. Ini ipfungwa dzangu ndinoona sekuti hurumende yedu nikati hurumende yedu yekuZimbabwe inonetsa kuti isu vanhu tiri kudiaspora tikwanise kuvabatsira. Chekutanga ndechekuti vanoratidza kushora vanhu vari kudiaspora. Mashoko avo vanotaura anorwadza, zvekuti vanhu vanenge vari kudiaspora vanotoona sekunge vanotorwa semaenemies evanhu vari muhurumende yekuZimbabwe. Saka kana uchitorwa seenemi, zvinonetsa kuti ubudise mari yako yaunenge wakarwadzirwa nokushanda, uiendese kuti ndikwenda kunobatsira hurumende kuti tisimudzire nyika. Zvinonetsa. Chechipiri, dambudziko nderekuti unenge une mari yako. Mari iyoyo woitumira kuZimbabwe. Iyo zvinoda muningina wangu akatumira mari yekuti mwana anyore ma examination. Zvanga zvichinzi kuri kuvharwa nhasi. Information yazosvika ikoko late zvokuti handifunga kuti achibvunza mwana audzwanzini. Mwana akaenda kunotarisa mari kubhenga akasvika kuchinzi hakuna mari. Saka kuti achanyora kana kuti achichafamba se haatombozvizi. Saka kana ndine mari ndichiti ndoda kusimudzira upenyu hwevanhu vekuZimbabwe, mari yacho inoshanda chirudzi nokuti haisikwanika mumabhenga. Chechitatu chana ndichida kutaura ndechekuti kana ndine mari yangu pano ndikada kuti ndoda kuenda naye kani ngatitindatsvaga kana dhona kana munhu mumwe munhu anoda kundibetsera kuti ndiende kumusha kwangu kwandinoziva kuti mabhiriji akaparara, zvikoro zvakaparara nemvura, zvimwe zvinhu zvakakanganisika. Kuti ndiende nemari iyoyo unotanga kuongororwa, hanzi abva kudiaspora pamwe hamiro zvaakuda kuti ada kupidigura hurumende nemasabhuku nevamwe vanenge vakaputa foja dzavo mbanje, vanenge vakutanga kukuongorora vachikubvunza mibvunzo izvozvozvo. Zvinopa kuti vanhu vanenge vaenda kumusha vachida kubatsira kumusha chako vaore mwoyo. Nokuti mari yangu ndinenge ndakairwadziwa, ndakarwadziwa nokutsvaga kuti mari iwanike. Asi ndasvika kumusha kuye ndakupiwa masanctions nevamwe vasina kana chavanoziva kana one. Ukasvika kumusha ikokuye uda kudevelopa nyika vakutokunetsa. Saka ndo imwe mamwe mapoints anaida kuti nditaure kuti vazvizive iwe hurumende yekuZimbabwe. Ndatenda hangu.
Ah, thank you so much. Pane vari kutaurawo. Hallo. Vabva vaenda. Pane vanga vachitsinira ndofunga zvavachitaurwa navasamanyanga mukomadini masamanyanga. He's calling from Botswana. He says the government is the main problem here because officials, government officials, they view people in the diaspora as enemies. And also he mentioned the issue that was previously raised by Mr. Mavinga, that of cash from the banks, that there's no money in the banks. How can one do business in a country that you have to spend the whole day or a week trying to access your money from a bank? And also he said that even if you try to look for donors, you are discouraged by what politicians in most areas, he mentioned his area where he comes from, he says that people there will start scrutinizing you and as if you have come to overthrow the government. So those are some of the things that discourage people in the diaspora. Maybe you can go ahead and bring in Ms. Dr. Dende.
Dr. Dende, we know Mr. Dennis Juru is waiting to, I'm sure he's itching to say something, but we'll give Dr. Dendere a few minutes to respond to Mr. Mavinga's assertion that you mentioned earlier on, Dr. Dendere, that people can go home and start businesses or they can form partnerships. And I mean, it sounded all rosy, but then Mr. Mavinga bursted that bubble. What do you say?
Well, I don't think he burst my bubble. I think the idea that people think that business is something that the government hands to you or that we should sit and twiddle our thumbs until the government fixes itself. There is not. So the government of Zimbabwe is toxic towards business. That's true. But the Nigerian government is toxic towards business. The Chinese government is toxic towards business. What made a difference in China is ordinary people actually changing the way that governments behave. And, you know, the second caller said something about giving donations to Zim. I'm not talking about giving donations. I'm talking about selfishly investing in a country to your own benefit. So when I keep telling people that I am an academic entrepreneur, it's because I have a successful business in Zimbabwe that we've run for 5 years, and I'm not corrupt. And in the U.S., we own Zim Tax Shop. Hopefully, everybody who's listening will go and buy something from Zim Tax Shop. But look, it's not easy to do business, right? It's not. But if people are waiting for the government to somehow become the perfect environment and then invest, you know what's going to happen? The Chinese are coming into Zimbabwe. As we are speaking, they are starting businesses, they are making millions, and they are living with our money and our resources. So I really need Zimbabweans to stop acting as though 2018, if Morgan Tsvangirai comes into office, that would dramatically change things. I'm not saying that the environment is perfect. I'm not saying that the environment is conducive. I'm not saying that it is the best. But I am saying that we have to aggressively push back against this rhetoric. When it comes to bond notes, do you know who spoke up against bond notes? It was young people who own nothing, who have no money. They were the people who were at forums. They were the people who were protesting. The majority of the Zimbabwean middle class was not protesting. They were not speaking up. So when you leave young Zimbabweans to protest by themselves, they don't have urgency, what we call in political science urgency or power, right? So there is a power in voices. There is a power in people with money. Now, let's talk about this investment thing. The richest person in Zimbabwe is Trevor Masiwa. Trevor Masiwa's foot has not stepped in on the Zimbabwean soil for the last decade, if my sources are correct. He has not been physically in Zimbabwe for the last decade. And yet he's the richest man. He's making money from Econet. You know, I don't choose Econet because I think it's overpriced. I would love to see somebody else from the diaspora challenge Econet. I would love to see that. I really would. I would love to see somebody go in and challenge Econet. Mm. I would love to see somebody going into the internet market, because the internet market in Zimbabwe, there is such a huge demand, but there is so little supply. There is very little supply. So I'm not saying go and donate your money to Zimbabwe. This is not charity, what we're talking about. We're talking about being rational, self-interested actors who want to make a profit. So that's what I'm saying, that we need to start thinking like people who want to make a profit out of our country. Do you know how many Nigerian businessmen are making money in Zimbabwe today? Mm. As we're speaking right now and talking about the government right now. So I'm not sure if, I'm not even sure where the confusion is, right? When I say we have to think like investors, we have to think aggressively and demand our country back.
Regai tingopa vajuru mukana 30 seconds kuti vatanda kune mumwe mutereri vajuru zviri kutaurwa izvo kana mune pekuwedzera kana kubvisa.
Ndinopokana na Dr. vari kutaura avo nyangwe ndakangana havo zvakara.
Dr. Dendere.
Dr.
Dendere.
Dr. Dendere zvava kutaura ndinyanya kuirana nazvo zvakanyanya sereki. Vari kutaura zvinhu zvekuona pamapepa nhau nepaipai vozozanganisa zvanaka voplus yavo minus yavo zvokuda neanza. But kune munhu ari paground ari kuZimbabwe anoziva chokwadi. Zimbabwe haisi nyika iri friendly kushanda nayo. Unotanga kusvika topamuenzaniswa kutosvika pabetbridge paboda chaipo. Kungoyambuka Limpopo uchingosvika pazimsite unotoona zvinhu zvachinja. Paunongotanga kutotambirwa nevakomana aya naye achiti tikubatsirei tikubatsirei. Mumomendi unongonzwa vanhu vachimhanya achiti tikubatsirei tikubatsirei. It means there's a problem. Though iwe usati watomboiidentifya problem yachona. Wozosvika pa unotanga kubvunzwa kana uine mota kuti mota ndeyako here rumazamani. Unotamba yepolisi here zvakati zvakati. Semuenzaniso tikaenda kuboda reBotswana neSouth Africa, unodhindira passport yako wopiwa gate pass, wongodarika hava kubvunze kana bhuku remota kana chii. Asi kupinda muZimbabwe unoshungurudzwa wogoshungurudzwa wofunga kutodzokera. Wadarika paboda paya paya, hatina problem nekubhadhara mari dzavo dzavanoti dzeTIP carbon tax dzechiG. Wapinda muroad neamuya unoshungurudzwa nemapurisa kuita kunge une mhosva, asati atoziva kuti une mhosva here. Unobvunzwa fire extinguisher apa unoda kuinvesta kuZimbabwe. Unobvunzwa fire extinguisher ugonzisa fire extinguisher iri pamota yeSouth Africa kana yeBotswana kana yei, igona kunzi Standard Association of Zimbabwe. Handiziye kuti une uchitarisirwa kuzi ungadai wakatanga waitumira here nepost office kuti ndoda kutenga fire extinguisher sandawu yakuSouth Africa kana kuda sei. But kune South African Bureau of Standards iriko inofanira kunge yakadhindwa pane pa fire extinguisher yaunenge uinazvo. But vanoinsista kuti unofanira kunge uine fire extinguisher yekuZimbabwe. Ugopinda muZimbabwe machona kuti uinveste munyika nekuti munonzi hairdresser ngaabhadhara tax, munonzi kombi ngaibhadhara tax. Haungazvinzwi chise kuti ungazove neconfidence dzaungave nadzo mugovernment inoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndinowirirana nemashoko avamavhinga uye handiwirirani nezvikutaurwa na Dr. Dendere. Zvavari kutaura izvi ngavaende kuZimbabwe vambonozviexperienza vaone kuti zvinhu zvapavo pavanyora ipapo hazviwirirani
nezvikutaurwa. Mr. Juru, Mr. Juru.
Vanhu vari kutambura.
Mr. Juru, Dr. Dendere.
Yes.
Dr. Dendere has a business and she says it's successful in Zimbabwe.
Yes, if she has a business in Zimbabwe which is successful, yes, it's only her and a few people who have got businesses which are successful. But the rest of Zimbabweans are complaining, and they are not complaining for nothing. I'm one of the Zimbabweans who has been victimized and in terms of business. And, you know, I can't support any transaction with the Zimbabwe government. As long as we still have the same administration, you will be doing nothing if you try to invest your money into such a country.
Okay. Thank you so much. I'm sure Dr. Dendere maybe will respond a little bit later on. But right now, let's go to a caller, Silo Andrew Zaba, also South Africa. Kunjani, Mnumzan? Hi, Ngukande, Chris Kande.
Oh, Kande, Linjani, Baba.
It's happy, Linjani, Baba.
Hayi thina siyanqeke ngalapha eGoli.
Ye, lingaphi kweGoli ba?
Mina seGoli sithi phakathi eGoli East eMalvern.
Oh, eMalvern. Hayi siyathaba ukuba lawe moyeni ungasipha imbono yakho.
Yebo, kanje mina ngibona ngathi mase sikhuluma ngale indlela esikhuluma ngalo hlelo lwalamhla. Kuyabe ngathi sesikhuluma ngepolitiki umbe sikhuluma sizonda noma ihulumende yakithi. Kodwa ke kungayisikho lokho kungenxa yokuthi yiyekhoza konke lokho kuyizinto ukuze kube kubi. Mina yami imali ihamba ngomalayitha vele angikhekheleza ukukhuluma ngalokho ngoba several times ma ngithumeza imali yahlala 1 week bengayitholi baze bakhoze izikoloto. Beqine se imali liyani ma isiyafika isikhava izikoloto imali abazibolekileyo besiyakuthatha leyo mali kuma-nearest bank. So into eludubo lapha asingeke size akukwaniseki ukuphakamisa ilizwe lakithi ngenxa yokuthi imali yethu isikele ezihwabeni. Laba abantu bayizihwaba kakhulu uba kulabelungu abaningi lapha angeke ngihlangane labo abafisa ukubuyela ababekhona ngesikhathi seRhodesia lokho bethi bafuna ukubuyela kodwa bakaze bavula amakhampani imali yabo bazoyibhenka ngaphi manje befuna ukuwoda impahla zabo sebeqala ukuthi bame yona ibhizinisi ifanele ihambe ngenxa yokuthi akula mali emabhenki bayigcine ezindlini yini baba Gandhi. Yiludubo esinalo ilizwe lakithi alingeke liphakamiseke edlunga uhulumende lobusayo enguyo sesihlalweni hhayi aliphakamiseki leli lizwe imali abantu abaningi balayo and bayigcina emagabheni.
Hhayi kunzima kakhulu. Hhayi sibongile kakhulu Mnumzana Zawa.
Siyabonga, nami ngiyabonga kakhulu babakhandi.
Okay. Jonga, Mr. Zaba, they is talking about almost the same thing that the other callers have been saying, that, you know, the money is there, they have the money, but you can't invest it. It's almost impossible to invest because of a lot of these other problems.
Maybe, tukaiti mwazwa kuna vama vinga kuti, ko tisingatari seje mabizimusi vama vinga, wanawe zibabu waru nze kwenyika, vanga pinda hawe remune jumatongi kwenyika. Shanduko iri kukurudzirwa nevese vari kutaura inge ichiwanikwa.
Hongu mikana iripo yekuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapinde mune zvematongerwo enyika. Asi dambudziko ndirori rekuti hurumende yezimbabwe inoona sekuti vari kunze vanhu vari kudivi rinopikisa chete. Nekudaro kodzero yevana vari kunze yekuti vavhote musarudzo haisati yagamuchirwa. Kureva kuti munoona nyika dzakawanda pasi rose dzinopa zvizvarwa zvadzo zviri kunze kuti vavhote kwese kwavanenge vari asi muzimbabwe vanokupa chete kana munhu achinge achishandira hurumende. Ndo dambudziko riripo ratinaro rekuti hatina mvumo iyoyo yakachena vana vezimbabwe vagotorwa nemwana wamai vangu Juru vanozongorangarirwa chete kana vabva nyaya dzemari kwete panyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti panyaya dzezvekuvhota. Ndopatanga tichida kukurudzira hesu kuti dei Zimbabwe yagamuchirawo kuti bumbiro remutemo renyika ra 2018 rinopa kodzero izere kuti vanhu venyika vavhotewo, asi Zimbabwe yachona haisi kutora matanho ekuti dzigozadziswa kuti vanhu vari kunze vakwanise kuvhota.
Kuvanenge vasingadawo kupinda mune zvematongerwo enyika kana izvo zvemabhizimusi izvi, vangakutadza here kana kuti vanokwanisa here kuita havo budiriro dzekumatunhu kwavanobva?
Vanokwanisa, asi mwana wamai unoona kuti dambudziko rezimbabwe nderekudai. Zvambotaurwa nemumwe mutauri ataura pazuva rekuti kana uchida kubatsira ndinozivaini kuti pane dzimwe nguva yatakataura nevamwe vanga vari kunyika yekubritain kuti vatumire mabhuku, vamwe vachitumirawo zvemuzvipatara, asi zvakaorera pabhodha zvatadza kupinda mukati menyika nemhaka yekuti vanobata nyaya dzezvemitero vakati kwete, tinoda kuti mubhadhare mitero, inoita zvokuti hapana chaikwanisa kupinda mukati menyika. Saka vanhu vazhinji vanopedzisira vaora mwoyo, vanenge vaine chido kuti ndoda kusibatsire nyika yekwangu, asi voisirwa zvimhingamupinyi zvisingaperi kusvika vazoti aiwa, ini ndageza maoko, ngazvigare zvakadaro. Vakawanda vatakanzwana ai tinoda kubatsira, asi hurumende yacho inoita sekuti mutakambavanamata kuti mugovabatsira. Makambozviona kupi izvozvo kuti munhu ari kutambudzika anenge achitaura kuti handidi kuti ndibatsirwe, kana kuti bhadharai mitero yakadai kuera vanhu voona kuti regai tirege zvenu.
Maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri parunhare. Christ nemumwe muteereri Colin Hlabano vari kusouth africa vacolin Hlabano, makadii mukoma Colin?
Ndinosimba. Mosimbawo here?
Ndiri mupenyu. Ini muri dunhu ripi kusouth africa?
Inini ndiri kupolokwane.
Polokwane?
Ya, ndiko kwandikushanda.
Ko kumusha muchibva dunhu ripi?
Musha ndobva kugokwe nemangwe.
Gokwe nemangwe?
Yeah.
Kune gokwe nembudziya, gokwe nemombe, gokwe nemangwe.
Ndobva kwane mangwe.
Aiwa, zvakanaka. Titauriwo zvamunofunga nezvamuri kuita wemese chizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika panyaya yatiri kukurukura.
Ya, handine urombo kuti ndiri kufamba zvamunota ichikatakata, asi ungwa hutaura nezvavo hwekuivesa muzimbabwe zvinoneseka kuti tikatarirana ti nemboita zvekutenga mota ndichitengesa. Ukatenga mota kujapan unogona kuitenga kana kuti $1,000 pinze muzimbabwe pabudiwa more than maybe $2,000 kuti uipinze imomo. Saka ukachizoda kuitengesa iwewo hazvizobudi zvimiti zvacho. Saka zviri kuitika ndezvekuti utongi huripo, kudai hwabva maybe pamwe vanhu vangakwanise kuingisa muzimbabwe.
Asi munofunga here imi kuti utongi hunouya hungasvikoshandura zvinhu neukasika? Tichiona kuti hunenge huchitodawo kutsvaga mari yekuti nyika idzoke pane nguva yakanga iri isati yapinda mumadhaka.
Zvinogona kutora nguva, asi zviri nani dhani pane zviripo, because mukada kutarira huripo mari dzirimo. Mangoda ari kutorwa madhaimo, zvinhu zvakawanda, upfumi hwakazara muzimbabwe zvekuti pakavaya mukatanga kuvhurwa mamaini vanhu vanokwanisa kuwana mabasa, then zvinhu zvinogona kuita. Asi kuti zvingachinje ne one day, asi kuti zvinogona kuita nani kubva pazviri.
Aiwa, maita taura henyu.
Because tikada kutarira kuti like yezvino kana mamaini vanhu vari kungomaina ivo vepachizanu zanu pavo vachiwana mari rega, kuna mishini yavari kushandisa, vari kutoshandisa vanhu kupinda mupasi, vanhu vachifiramo, hapana kana zvazviri kumboheupa zvavari kuita. Ende ivo mukari kuzanu vane mari dzakawandisa dzavanogara navo mudzimba mavo makazara mari, kuti kumabhengi hakuna kana mari. Vakuenda 1 week vachiita line vachipuwa $20 onzidzokozopuwa him.
Maita basa mukoma Colin. Chris vataura kuti ndiri kufamba, saka nhare yavo iri kumboita ichido nhasi. What he said is almost similar to what all these other callers have been saying, that it's very difficult for people in the diaspora to invest in Zimbabwe at this current situation economically and politically. But he hopes that if there is a change in government in Zimbabwe, things may change. But I also reminded him that the new government may also need money to, yes, to rebuild the economy, which means they have to maybe tax more and make sure that Zimbabweans contribute more. Maybe you can bring in Dr. Dendere.
Yes, Dr. Dendere. Dr. Dendere, are you there?
Yes, I'm here.
Ah, okay. Maybe, first of all, before you respond to Mr. Juru's remarks, if ever you have any response, I had this question for you. President Mugabe has, on two occasions, pointed out that every time a Zimbabwean who has been in the diaspora, particularly in the United States, they go back home, they are poorer and miserable because they have no savings. What's your response?
You know, I think somebody else stated that the government loves to insult us, and yet they love to call us in to invest. I think it was last year during the budget where the Minister of Finance said, oh, you know, we've only received so much from the diaspora, we're expecting more. The reason why people go back home without, and I mean anybody in the diaspora will know this, is because people are working and they're sending everything they've got, you know, to sustain the families back home. So the diaspora needs representation in government. We need a government and politicians that have our interests at heart. Along with others, you know, with the Citizens Initiative, we put together a petition right now that's out there asking more Zimbabweans to sign it to demand the diaspora vote. And I think of this in two ways, right? So whether or not we get the diaspora vote in 2018, the most important thing is for the government to know that we are large in our numbers and in our demand, that they can't keep saying no to us. And then the second thing, and this is very selfish of me since I'm saying it on public radio, is that I've been telling people that I want to demand a space to run for MP for the diaspora. So if they won't let us vote for whoever is president, they should let us vote to choose our own MP who will represent 4 million people in parliament. Because a lot of what we're talking about here, right, is policy. And we can't change policy without representation.
Where will be that member be based?
So if you vote for me, of course I'll be based in the U.S. But these days with technology, just 2 weeks ago I was in London, before that I was somewhere else, so I would be based in the U.S., obviously, or whoever people choose would be based where they are. And this model would not be new to Zimbabwe. Ghana has done it, Nigeria has done it, a bunch of countries have MP representatives that are in the diaspora with their constituencies, and those people still attend parliament meetings. You know, so, but we need representation because our issues are policy issues, and we don't have somebody on the ground speaking out for us and pushing back against the government and saying, okay, look, you're saying all these things about the diaspora, but you need us. Without the $4 billion in remittances that Zimbabwe received, Zimbabwe would have been shut down a long time ago. Zimbabwe would have been closed. And the only reason why Zimbabwe survived is because of remittances. It's not because of diamond money. Diamond money was being stolen and going into the pockets of rich people. It's because of remittances that were going into, you know, everyday pockets, sustaining people to buy bread, to buy milk. And so I find it very insulting. But look, we can't get insulted. We can't get insulted and get sad. We can get insulted, then get angry, organize ourselves and act. Like we can't say when he says that and we push back and say, you know, let's feel sorry for ourselves. No, let's get angry. Let's organize. Let's deny them our money. Let's use our voices to push. So that's all I'm saying is that I don't disagree with anyone saying that doing
Dr. Dendere, regai tipe, kutinzuko kuna wajuru, nukutunguwa zaku, manya. Wajuru, anzi, regai kura sambere kwenye kufirwa. Tipe, ifungwa zenyu, nguwa yaku, manya.
Okay, I noted that as Dora Nyak and other days on Dokunga, Taku, Nana, Doctor Dendere, Punanya, Vataura, Yabutis, no four, Ungeti, my MPs, or Anangari, diaspora, Inyaka Kosha, Kurusa, Nebuti, Chemos, Ranam diaspora, Zumko Peram, Nepo, but it's no good draw and there is Babu, Iowa, Queen's and Grand Vanessa, Takumusha, Zaranguna, Gochaizu, Chingo Kurum, Zero Piso, maybe I took it in Gaistanga and Gai. Kupindika, nyango saiongoa ya tere, ndiyo 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 ndiyo
Thank you so much, Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Association. We also had Dr. Chipo Dendere, a political analyst based in Pennsylvania, right here in the United States, and all our callers, including Mr. Dewama Vinga, one of our guests. Good night, Zimbabwe.
Morara zvakanaka, ndini Jonga Kandemiri, tosangana kuzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera.